Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 4/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ropomera mapurisa mhosva yekurinyima mvumo yekuita misangano nevatsigiri varo. Asi mapurisa anoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu rega rega kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose chichatanga musi wa 11 mwedzi uno chichipera musi wa 21 mwedzi uno. Izvi zviri kuuya panguva iyo rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro rezinasu ranyorerawo kuZEC pamwe nekuZimbabwe Human Rights Commission richisvitsa zvinyunyuto zvaro pamusoro pemafambisirwo arinoti ari kuitwa basa rezvesarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Hatina kukwanisa kubata mutauriri mutsva weZEC Commissioner Rodney Kiwa sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwe hurukuro yataita nemutungamiri wezinasu vaBoris Tadiwa Nashemuguti avakanyora gwaro rakaenda kuZEC nekuZimbabwe Human Rights Commission.
Zvinyunyuto zvedu zviri kubatanidza zvinhu zvese zviri kukonzeresa kuti maelections atiri kutarisira kunopinda ange asina kuenzana. Nekudaro tiri kuti Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Human Rights Commission vanofanira kunge vachishandira pamwe chete kuti tinge tichinopinda musarudzei dzinge dziri sarudzo dzejekerere, nekuti hadzikwanisi kunge dziri sarudzo dzejekerere kana mamwe mapato achirambidzwa kuita ungano dzavo kana ripoti akaita sana ripoti achingobudi achirerekera kune mamwe mapato zvinotaurwa nemamwe mapato uye zvinotaurwa nemamwe maorganizations zvisingateererwi. Voters Roll izvozvi Zimbabwe Electoral Commission iri kuramba naro nenyaya dzatirisimudza nyunyuto dziri mukati mevana veZimbabwe, nyunyuto dzirikubva kuvadzidzi boka rinotungamira inini. Vadzidzi vari kufara nemaoperatori ari kuita Zimbabwe Electoral Commission, nekuti pari zvino pastori yatoratidza kuti iri kurerekera kune rimwe divi, zvine zvinhu zvatingatarisiri.
Saka iro gwaro renyu iri rakatambirwa here neZimbabwe Electoral Commission, uye kana rakatambirwa imhinduro ipi yamakapiwa?
Gwaro redu rakatambirwa andofunga mukatarisira pamapictures atiri kusekuleta paindanet noona kuti chidhindo cheZimbabwe Electoral Commission chiripo, chidhindo cheZimbabwe Human Rights Commission chiripo, kuratidza kuti vakagamuchira. Nokudaro taakutarisira kunzwa kuti iwo vachapindura vachiti kudii, asi pari zvino tiri kutarisira kuti vachapindura vagoteerere maconcerns atakasimudza mugedha iroro.
Tiri kunzwawo kuti iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuparura chirongwa chekunyoresa kuvhota kubva musi wa 11 Machi kusvika musi wa 21 Machi. Munoti neurongwa ihwohwo?
Urongwa hwakanaka, asi tinotosumwa kuti hungadai hwakatotanga kana muna Januari chaimo, nekuti tine vechipiki vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota. Nekudaro iyi taimu ichatogona kutoita diki, nekuti tine vanhu vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota, asi tinongokirirana nepfungwa iyi yekuti vange vachidzosa blitz.
Vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi vepazvikoro zvepamusorosoro rezinasu vaBoris Tadiwa Nashemuguti vari parunare muHarare neStudio 7. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti riri kushungurudzwa nekunyimwa kwarinoti riri kuitwa mvumo nemapurisa yekuti riite misangano yaro nevatsigiri varo. Munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muCCC Vamos Chibaya vanoti masvondo maviri adarika chete bato ravo rakanga rakaronga kuita misangano makumi matanhatu nemitatu nyika yose, asi mishanu chete ndo yakabvumidzwa nemapurisa kuti ienderere mberi. Vanotiwo vari kupiwa zvikonzero zvakangofanana mumatunhu ose zvekunzi nzvimbo dzavanenge vachida kuitira misangano dzakabhukwa kare nerimwe bato risingadomwe nezita nemapurisa. Ngatinzwei vachibaya vachitsanangura.
Mavhiki maviri adarika tatine urongwa hwekuita marali kunzvimbo dzinokwana kuti 63 kumadistricts ekumaruwa muno munyika yedu yeZimbabwe. Pamarali ese atakaziise mapurisa takabvumidza mashanu chete, mamwe ese 58 vakaramba vachipa zvikonzero zvakangosiyana-siyana. But zvizhinji zvezvikonzero zvavaipa ndezvekuti pamoda kuitira gungano renyu pakabhukwa nechekare nevava vehama dzedu dzeZANUPF. Asi mukufamba kwezuva taizoona kuti hapana vanhu vezanu vaita musangano ipapo, hapana vanhu vezanu vakaungana ipapo.
Saka maizvitambira sei izvi vachibaya?
Unongova mucherechedzo wekuti zanu iri kushandisa mapurisa kuti varambe magungano ebato revanhu ebato reTPC. Unova mucherechedzo uri pachena wekuti vari kutye vachamisa, vari kutye mukomana, nokuti nyika yose mumadhorobha kumaruwa vari kungoti mukomana ngaapinda hake. Nyika inge ichisungunuka, nyika inge ichiwana hurumende yevanhu, nyika inge ichiwana hurumende yevanhu, pova nebudiriro munyika, pova nemufaro.
Saka muchaita sei kana muchiwana mhinduro dzakadai dziri kukutarisai kuti munge muchiungana tichiona kuti sarudzo dzave kutoswedera idzi?
Ndingati inini sebato hatimiri hedu kuramba tichivazivisa kutivata urongwa hwedu hwokutsvaka rutsigiro sezvo riri gore remaelection. Chavanotirambidzira ndechokuti chii, gore remaelection panofanira kubvumidzwa kuti mapato ose anga achiita misangano. Hapana kunzi uyu mwana ndokwamai nini ndokwamai guru, tose tiri kutsvaka rutsigiro kuti vanhu veZimbabwe vavhotere zvavanoda vakasungunuka pasina kumbunyikidzwa.
Zviri kukukanganisai zvakadii kutsvaga rutsigiro?
Sebato revanhu hatisi kuzomira kutsvaka rutsigiro. Tino urongwa hwakawanda, nyaya dzemugwazo dzatiri kuita dzatekeshera kwese kumamisha, mumadhorobha, imba neimba. Vaakuziva kuti haiwa mugwazo wakauya kuti tinge tichinogwaza pagore rino pamasarudzo tichinoisa hurumende itsva.
Avanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCitizens Coalition for Change Vamos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Asi mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu rega rega kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika zvichienderana nemaonero aanenge achiita mamiriro ezvinhu.
Nyaya dzemisangano dzinobatwa nemaregulating authority atinoti maofficer commanding police district. Saka ndingazive zvinoda ivo vataura kuti kunzvimbo yakati nzvimbo yakati, nekuti maregulating authority vanosindara vakapiwa pamutemo wenyika kuti vakaudziwa kana kuti pachoni pakaitwa notification vadii vagare pasi nevanenge vaunza misangano iyoyo kwavari zvekuita sei. Saka pandingazive kuti inzvimbo dzipi zvikonzero zvakamira sei.
Zvikonzero vari kuti vari kungopiwa kunzi nzvimbo yamuri kuitira musangano yakabhukwa nebato risiri kutaurwa nezita, vachiti zvikonzero zviri kungofanana matunhu ose avari kukumbira kuita misangano iyoyo.
Ya, ndofanira kuti kuti ndinyatsopindura mubvunzo, ndeichida kuziva kuti inzvimbo dzipi nedzipi. Tobvunza maregulating authority nzvimbo idzodzo kuti pari kunzi zvakati, inini zvamunazvo pagiraundi ndezvipi, nekuti ndingazongopesere ndataura ipo pasina zvandinenge ndichidi ndinazvo zvakakwana.
Semuenzaniso vari kuti ndo mhinduro yavakapiwa pavaida kuita musangano kwamurehwa ndo imwe chete yavapiwa futi pavanga vaida kuita musangano kumarondera. Saka vari kuti zviri kungofanana nekwarusape kwavaida kuita musangano vakaudzwa futi zvimwe chete.
Vakaende here kuna regulating authority? Nekuti panosiyana kuzivisa kuti toda kuita musangano nokuenda kunotaurirana naregulating authority, zvinhu zvakasiyana.
Asi pamutemo havafanirwe kungoita zvokunyorisa, vanofanira zvakare here kuenda kunogara pasi naregulating authority?
Tikatarisa mutemo wemopa, kana vanhu vazivisa kuti kunofanira kuita musangano kana kuti tida kuita musangano, vachizivisa regulating authority. Regulating authority ane masimba ekuada ega kuti vagare pasi vaonesane kuti zvinoita here kana kuti kwete. Ende ichapa toitaatata nyaya dzesecurity kuti dzichafambisa sei. Kwozoitawo kana pane vamwe vanhuvo vanenge vane zviga zvavo kana kuti zvitemo zvavo, vane kodzero futi yekuti vaende kune regulating authority vanopa zvitemo zvavo pamusoro pemisanganewo. Saka ndisandiri kuti inini mhindo dzakazara chaizvo chaizvo zvoda tataona maregulating authority tinzwe kuti iyo nyaya payakasvika kwavari vakaibata sei.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanonunura vanhu munjodzi muIndonesia nevanodzimura moto vari kutsvaga vanhu vanodarika 12 vasiri kuwanikwa mumadota edzimba nezvivakwa mushure memoto mukuru kwazvo wakapararira kubva pamatura emafuta ndokuuraya vanhu vangangosvika 17. Matura anochengeterwa mafuta ePlumpang ayo ari pasi pekambani yehurumende yePetamina ari pedyo nemisha inogara veruzhinji muNorth Jakarta. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndimo kuchingamidza ine mufaro vateereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachange vari kutaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita kuti madzimai vanyorese kuvhota. Nyika yakatarisana nesarudzo gore rino uyezve sangano rinomirira sarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri kuti uwandu hwemadzimai ari kunyoresa kuvhota hushoma. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Zvakakosha kuti madzimai anyorese kuvhota anovhota nokuti pachivanhu chedu chinoziva kuti mushamukadzi. Saka madzimai akasamira Zimbabwe wo kuti chii haimiri. Saka madzimai anofanira kunovhota nokunyoresa kuvhota nouwandu hwavo.
Sei tiri kuona uwandu hwemadzimai vari kuita zvematongerwo enyika huri hushoma munyika?
Madzimai ari kuita zvematongerwo enyika achiri mashoma, asi tiri kuona kuti nezvirongwa zvinoparurwa nehurumende nemamwe masangano akazvimiririra, mamwe madzimai ava nekurudziro netsigiro yokuti vaitewo zvematongerwo enyika. Izvi zvichibva patsika yedu yepasi chigare yokuti matare anga akangosendekwa achinzi ndavana baba vana mai vachigara kukicheni kumapotoko. Asi nokuda kwokufamba kwenguva zvinhu zvakushandukawo takuona madzimai achienda. Naizvozvo handizivi kana hangu pakaitwa tsvagurudzo yokuti madzimai haavhoteri vamwe vavo, asi chinoona ini chingava chinoitika ndechekuti madzimai acho ari mune zvematongerwo enyika agara ari mashomasa. saka ari mashoma kudaro ndo saka kusingazoiti vamiririri kana kuti vatungamiri vechidzimai vakawanda nokuti madzimai anotori mune zvamatongerwe enyika anotori mashoma nechekare
ane zvingaitwe nehurumende nevemapato here kuti uwandu hwemadzimai vari mune zvematongerwo enyika huwanikwe huchiwanda
saka tinongokurudzira kuti madzimai ngaende kunonyoresa kuvhota nouwandu hwavo tokurudzirawo hurumende kuti ipe zvikwanisiro zvokuti madzimai apinde mune zvematongerwo enyika mapato ezvematongerwo enyika akurudzirewo madzimai nokumasumudzira nokuvapawo zvikwanisiro kuti vatore zvigaro ndokunge vachidini vane unyanzvi hwokuzozviita nokuti dzimwe nguva hatingangoti madzimai ngapuwe zvigaro zvokutonga pamwe pasina munhu ane unyanzvi hwokuzviita saka ngavatange vatsvaga unyanzvi hwacho vozopuwa basa
tinoona kuti iwo mwedzi uno wakurume mwedzi wemadzimai kurudziro yenyu ndeyeyi mumwedzi uno kune madzimai
takatarisawo kuti mwedzi uno uyiwo muna machi mwedzi wepasi rese pamubatanidzwa wenyika dzese unopembererwa vanhukadzi saka ipapa tichipemberera vanhukadzi tine tichida kuti tivasumudzirewo panyaya dzebudiriro panyaya dzokuti vagonewo kuzvimiririra uye panyaya dzokuti vakwanisewo kupinda pazvinzvimbo zvinoita kuti vatongewo kana kuti vabatsire mukutongwa kwamatunhu mukutongwa kwenyika yeZimbabwe saka ipapa tine chingoti vanhu vose chero mudzimba vana baba ngavapewo vana mai mukana wokutungamirira zvimwe zvine zvichiitika mumhuri vachingova sapota saizvozvo kumakereke kumapato akasiyana-siyana kumabasa madzimai ngaasumudzirwe kunyanya-nyanya takatarisa mwedzi waMarch unova unopembererwa vanhukadzi pasi rese nebumbiro redu reUnited Nations
vanenge vachida kunzwa mabasa amuri kuita vanokubata ipapi
netichikurudzirawo vasikana namadzimai echidiki anenge achida kuinda mumaleadership positions kana kuti kungozivawo nezveupenyu yatinoti coaching life coaching vanofanira kubatawo madzimai echikuru achivakurudzira vachitogara vasumuka ini ndinobatika chero kuburikidza naivo sister Marvelous Mhlanga Nyahuye vanogona kundibata kana paine vechidiki vanenge vachida kubatsirwa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi pamwe nemichovha repassenger association of zimbabwe vatafadzwa Goliath pamusoro pekukwira kwehuwandu hwetsaona dzemumigwagwa
Chokwadi zvikuru kuti tsaona dziri kuwanda pamugwagwa weZimbabwe zviri kukonzereswa nezvinhu zvakawandisisa zvikuru kushata kwaita mugwagwa kushanya kwevashikairi ndozvimwe zvezvinhu zviri kukonzera tsaona isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tikagara takumbira kuti pamugwagwa apa panoda kuti pange pachitorwa matanho ekusunga nhubu dzekutyora mutemo wemumugwagwa yes, tinotingoona zvinhu zviri kuitika pese pese kuti nyaya yema illegal politics sezvo nhasi tanzwa futi kuti paitika tsaona kumarondera apo imwe wishi yange yakatakura vanhu vapindana nenjodzi pamota yange iri kufungidzirwa tiyange yabiwa pazoita kuti vamwe vanhu vakware vamwe varikufungidzirwa kuti varasikirwa neupenyu
ndezvipi zvimwe zvamungati zviri kukonzeresa tsaona idzodzi dzemumigwagwa tichiona kuwanda kwadziri kuita
kutyorwa kwemutemo wemugwagwa kushayikwa kwemapurisa anenge ari mugwagwa kana kuti anenge achiita mahighway patrol ndiko kumwe kwanyanya kuti tigoona kuti zvimwe zviri kukonzereswa nekuti mapurisa haana ndingangoti zvinhu zvavanofanira kunge vachishandisa panyaya yekuronda vanhu vanenge vari pahighway sezvinoitwa kudzimwe nyika dzakafanana nesouth africa patoo nemusiyano panyaya dzekuronda vanhu vanenge vari muhighway tikusangana futi nenyaya yekuti makororo ari kuwanda pahighway zvakare vari kushandisa mota dzemapuraivhete idzodzo vachinyevedzera kuti vari kutakura vanhu ndezvimwe zvinhu zviri kusanganikwa nazvo kuti vanhu vari kugara vachibirwa zvakanyanyisisa pamugwagwa
zvinhu zvinofanira kugadziriswa kana kuitwa kuti dambudziko iri ripere
pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadziriswa zvese zvatikari kuminda Committee of Transport ne Traffic Safety Council kuti zvinge zvichitambirwawo uye zvakare zvinge zvichitanga kushanda zvakare pamugwagwa kushaya zvishandiso zvakakwanira kwemapurisa kututswa kwavo kunokonzera futi zvakare kuti vangotarisawo zvimwe kana kuti zvikonzeresa kuti vaitike uori panyaya dzekutarisa nekusunga vanhu vari kupara mhaka pamugwagwa apa zvinofanira kunge zvichitariswa uye zvakare mamiriro aita mugwagwa nedzimwe nzvimbo
zvinhu zvamungasimudzawo kana kutaura pamusoro pemabhazi tiri kuonawo kuti ndemamwe ari kukonzeresa tsaona mumigwagwa
kumhanya kusina mwero nyaya yemujau pamugwagwa iri kuonekwa kumabhazi mahighway nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzenyika dzipaifanira kutorwa matanho akasimbarara zvikuru taona kuti amwe matanho akatorwa ndekuti mabhazi aakusungwa kana asingafamba achitedzera timetable yekwavanenge vachienda rimwe danho rakanaka iroo zvakare chimwe chatiri kukurudzira ndokunyatso kuongorora kuti mota dziri kufamba pamugwagwa dzakakodzera here mota dzakawanda dzisingakodzere dziri kuonekwa dzichifamba pamugwagwa wezimbabwe mota idzo dzinenge dziri roadways dziri kungofamba dzichikonzeresa tsaona ndo zvimwe zvimwe zvepanotorwa matanho tikuona vamwe mabhazi amwe asiri roadways anenge achibva kunze kwenyika uko senge mabhazi anobva nechepaplumtree pabhodha apo mazhinji acho haasi roadways ari kukonzeresa tsaona amwe acho saka zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kutariswa kuti kuno uku vanhu vanotumira mabhazi avo nyange asina kukwana anongopinda bhodha but edu kuti aende kunze uko asina kukwana anenge achingosungwa ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuona panyaya yekuona kuti vanhu vachengetedzwa kuona kuti mutemo uri kushandiswa here uri kunyatsoshanda chaizvo chaizvo here tikuona ipapo pasina kusarikana zvakanaka zvakawanda zvikonzero zviri kuita kuti tsaona dziwande pamugwagwa pacho hapachisina mabrutalizers hapasina maspeed trap uye zvakare imwe mugwagwa yemahighway ine atinoti maportholes mumwe mugwagwa yapera ndozvimwe zvinofanira kugadziriswa zvatinoti road engineering kugadzirwa kwemugwagwa kunofanira kunge uchitekeshera nenzvimbo dzakasiyana siyana tisingasarudze kuti iyi nzvimbo ndeipi ndozvimwe zvatiri kuona mugwagwa yakashata zvikuru
manga makateerera kune mutauriri wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliath vari parunhare muharare nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo zvimwe zvikwata zvenhabvu zviri mupremier soccer league zvatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwenhandare dzekushandisa panguva iyo makwikwi ecastle laga premier soccer league ave pedyo kutanga michael kariati anotipa nyaya iyi
zvekwata zvinoti black rhinos cranbourne bullets simba bhora necheesham zviri kumanikidzwa kutsvaga dzimwe nhandare dzekushandisa mushure mekunge nhandare dzazvanga zvichida kushandisa semishayadzo mwaka uno dzanzi hadzikodzere nevanoona zvekupasiswa kwedzinhandare dzenhabvu vezifa club licensing first instance body nhandare yerudhaka stadium kumarondera iyo yanga ichishandiswa neblack rhinos pamwe necranbourne bullets yarambidzwa pamwe chete newadzanai stadium iri kushamba iyo yanga ichida kushandiswa nesimba bhora izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nezifa club licensing first instance body iyo yaramba zvekare kuti ascot stadium mugweru ishandiswe neshesham iwe changu pinda mu PSL. Ascot, iyo, yakambodo na gede, mtambo uchitambwa rimwe gore, ino nzi ya ipisisa, jekuti haicha icha uchitambiru wa mitambo ya PSL, kushikira ya gaziriswa zvakakwana. Asi, mtauriri wekanzuru yebweru, muzare ribai chingwata muse, vanoti, vakashamisika kunzwa kuti Ascot, haiko dzeri kutambirwa nhabvu, ivo vachigadzirisa nhandare iyi nguva nenguva.
Isi tukuramba chingogadzirisa Ascot Stadium nguva nenguva. Zvekuti Ascot Stadium yakanzi haiko dzeri kushandiswa munhabvu, takatozvionawo pasocial media, hatina kunge tawana communication iri formal maringe nenyaya iyoyo. Asi sekanzuri yegweru tikugadzirisa zvakanakawo Ascot Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Zvaitika izvi zvave kureva kuti Rhinos, Cranbourne, Chesham ne Simba Bora dzave kutsvaga nhandare itsva dzekushandisa. Mutauriri weChesham va Elias Maginya vachiti vari kuita hurukuro yekushandisa nhandare yemandava iri kuzvishavane.
Mushure mekunge Ascot Stadium yanzi haikwanisi kutambirwa mitambo yenhabvu yePSO, takabva taedza kubata vanoona nezvemusha wemandava kuti tione kuti tingasvitsana papi. Saka inyaya isati yapera, inyaya ichiri mudariro, tikedza kuonesana kuti zvichanoperera papi. Saka tichange tichizokuudzai kuti havati kudii.
Mashoko ari kufamba anoti Cranbourne neRhinos dzave kudzokera kunoshandisa Sakuba Stadium kwamutare zvekare. Asi vatungamiri veSimba Bora vanoti havasati vapedza hurukuro dzekuti vachashandisa nhandare ipi mwaka uno. Chesham pamwe neSimba Bora dzaomeserwa sezvo dzanga dzajaira kutamba pamberi pevatsigiri vadzo uyezve munhandare dzatinoziva. Vamaginya vabvuma kuti kutambira kunze kwemusha kunokwanisa kuvakanganisa matambiro avo. Nhandare dzamiswa kutambirwa nhabvu idzi dziri pasi pemakanzuru ayo anobhadharwa pese padzinoshandiswa nezvikwata zvenhabvu. Kanzuru yeHarare inonzi iri kugadzirisa nhandare yeRufaro iri mumusha weMbare, asi hazvati zvazivikanwa kuti inopera kugadzirwa munguva yekutanga kwemitambo yemwaka uno here. Rufaro Stadium yakapedzisira kushandiswa makwikwi ePSL makore mana adarika. Meya weHarare vaJacob Makume nemutauriri wekanzuro yavo vaInnocent Ruwende havana kubatika kuti itinzwe kuti gadziriso yeRufaro yasvika papi. Dzimwe nhandare dzenhabvu dzaregererwa nemakanzuro kusvika dzaparara dzinosanganisira Chiboko Stadium iri kuchitungwiswa neGwanzura iri mumusha weHighfields. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTeri Masaya vanoti makanzuro anofarira kugadzirisa nhandare kwete kungodya mari dziri kubva kudzinhandare dzacho pamadiro.
Tinoda kuti magiraundi agadziriswe, tinoti kuti kanzuro igare ichiita seichidya mari ngavagadzise magiraundi.
Nhandare yeNational Sports Stadium Harare iroratidza kuti yakazara sezvo iri kushandiswa nezvikwata zvina zvinoti Capes United, Dynamos, Herentals neYada. Makundano ePremier Soccer League ari kutanga musi wa18 mwedzi uno, chikwata chine mukombe uyu cheFC Platinum chichisangana neSimba Bora. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaBlessing Ruona vanoti semaonero avo FC Platinum irotora mukombe uyu zvekare. FC Platinum iyo inorairidzwa naNorman Mapeza ndiyo yatora mukombe weLeague uyu mwaka mitatu yapera yakateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC ropomera mapurisa mhosva yekurinyima mvumo yekuita misangano nevatsigiri varo. Asi mapurisa anoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu roga roga kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zviri muPremier Soccer League zvotarisana nedambudziko rekushayikwa kwenhandare dzekushandisa panguva iyo makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ave pedyo kutanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyamina Gaino Gumede Saidi.
Soku hizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonge uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 4 Mbimbitho 2023, igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
uhlupho lokwaliswa ukwenza imihlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa.
Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali awukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni.
Kuyasitshengisa nje ukuthi into yebullying isidlulele phambili, ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi ibullying esiyibone kuvidiyo, i-GBH liya enziwa mgceki.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye loZulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali eyokukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni. Kulezi nyanga ezedluleyo ibandla le-CCC selaliswe ukuqhuba amarali endaweni iphose ezingamachumi amabili bephiwa izizathu ezingacacanga. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi lile nkinga efanayo njalo libona okwenziwa ngamapholisa kungalunganga ngoba kuzabangela ukubana impumela yokhetho oluzayo ingamukeleki. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imihlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa, abakhokheli bethu bengatsha eziphansi, ama-branch, ama-ward, ama-districts, ama-provinces, nxa besenza imihlangano bayahlutshwa kakhulu. Kungakho thina sesibe necebo lokuthi nxa sisenza le mihlangano singayazisi, singayisasazi kabanzi, singayenzi ukuthi ize ibe lamapolisa phakathi. Kodwa kukhanya ngathi amalanga nje wona la alandelayo sizahluphana kakhulu lamapholisa, ngoba kukhanya abavumi ngitsho nhlobo nhlobo noma besithi liyabhala izincwadi bayala, lingayenza imihlangano leyo sebehamba belandelela behlupha abakhokheli bethu.
Lingathi njengamabandla aphikisayo kuzaliphambanisa njani ekukhankaseni nxa lisaliswa ukuqhuba amarali?
Sibone ngathi khonoko yindlela eza kwenza ukuthi ukhetho lungabi lempumela ezavunywa ngabantu, ngoba abanye bayenza imihlangano, amanye amabandla ayenza imihlangano, thina abakumabandla aphikisayo esenguzwileyo ukuthi la ku-CCC kuyenzakala, asibone ukuthi nxa kungaqhubeka kunje impumela yokhetho oluzayo ingaba impumela ezayamukelwa nguzo wonke.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxe laye ekobulawayo. Sibuye saxoxa ngalolu daba lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wasipha uhlangothi lwawo.
Indawo yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele yahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting le ndaba ye-rally. So tina uti chini nige impendulo, esi tina impendulo ne isikwele amafeti, nkwela lawa abali iskalazo, baga ambewe kulima labo revetting authority, kumbevati nigeze ama kezi lendao, lapo awatebona ama polisa kazanga wafumere, etu wabila amarali.
Assistant Commissioner batibona baliswa emarondera erusape lemurewa, bepua mpendulo inye uvana kuli amanye ama vandla awe zombusaje alama rali ngamalanga ona lawa babebe wakhethile
ndakhuluma lawa ama rating authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangkhona akuyini kumbe kule kunye ekungakwe labo ama conveners yengasitshelanga.
Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumelisa amapolisa esixoxelaye eseHarare. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Akucaci ukuthi abafundi laba ngabasiphi isikolo, kodwa abanye bathi kukwenye isecondary esetsholotsho. Kule vidiyo abafana laba babhaxabula luntombazana ngenswazi lezigodo, njalo omunye umfana uthwele ibhemba. Uzulu uthi abafana laba kumele babotshwe ngoba abakwenzayo kuyibudlova obungamelanga buvunyelwe. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi weFounders High School kobulawayo ngenyanga edluleyo uWayne Ndlovu, yena ogwazwa ngenqamu umfundi weHamilton High. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye Moyo, ngesehlakalo secholocho lesi.
Ungayibukisisa kuhle ividiyo leyi, kulomunye umntwana othwele ibhemba nkalakatha yenqamu, okutshengisa ukuthi bekuvele kulungiselelwe ukuthi kube le nto enje, bekuyimpi elungiselelwayo. Ubusuzibuza ukuthi ibhemba enjeyana loba abantwana laba babukeka bevele esikolo ingena njani esikolo, bayithwala njani abantwana into enje besiya ngayo esikolo, igunya abalenzayo elokutshayana leli egcekeni endleleni beze bethathane izithombe ipikitsha, kuyasitshengisa nje ukuthi into yebullying isidlulele phambili. Ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyibullying esiyibone kuvidiyo, i-GBH liya enziwa mgceke. Ziningi izinto esezibangela khonokhu njengoba sikhuluma nge-bullying. Abantwana ezikolo vele sebezenzela umathanda, sebezenzela umathanda onzima, izikhala abazithwalayo, indlela abagqoka ngayo, indlela abayenza ngayo, konke lokhana kuyasitshengisa ukuba uhulumende kukhona lapha ayekethisa khona. Okumele sibuyele emuva, sizame ukuzikhangela singabazali, sizame ukuzikhangela singuhulumende ukuthi indlela leyi esisenzakala ezikolo idinga ukuthi ibanjwe njani.
Kuyini elikukhuthazayo kumbe likuxwayisayo njengababalisi?
Njengababalisi thina sikhuthaza ukuthi umthetho kawuqine emakhaya. Umthetho kawuqine emakhaya. Izikhali lezi sikhuluma ngazo ziyabe zithwele ngabantwana basuka lazo emakhaya. Uhulumende kareviewe umthetho wakhe we-corporal punishment. Siboneni ukuthi sehluleka ngaphi. SiNdebele vele sithi akugobo lingaqondiswa.
Umnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Kanti isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thonga Nandoro laye ubengabambeki. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi eMandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Lanxa uhulumende ke wanikeza i-DDF kanye lebhanga le-Agribank amathalakitha abalimi kulumhlubulo, bathi kabazange bawabona. Kulinyanga edluleyo umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubike ukubana eleZimbabwe lizasebenzelana lele-Iran ukuthuthukisa ezokulima kuleli, esithi uhulumende uzathenga amathalakitha kulelo lizwe ukuze aphathise abalimi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi abaxoxelwa umsakazi weStudio 7 bathi inhlelo zikahulumende zamathalakitha bazizwa ngelikabathi kulesi sabelo, kungakho befuna ukuthi labo bakhunzulwe lapho esabiwa. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba oleminyaka yokuzalwa edlule ngamathumi ayisiyagalombili lambili 82 uthi ngaselawo amandla okulima ngekhuba, kodwa inhlelo zamathalakitha ziyakeqa.
Insimu yonke siyangayishiyela abantwana ngenxa yokuthi abe ngibona ngani ngasakwanisi kangako. Ama-tractor siyawadinga, kodwa-ke into ekhona yokuthi ayafika afikele lapha okuvele kuphelelwa khona izinto. Njengoba izinto ziyasuka ukuthi ama-tractor abe waqala ukuhle.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bayawadinga amathalakitha ngamehlo abomvu.
Siyakuzwa nje sikuzwela kwathi uhulumende uyanika ama-tractor okulima, so singazi ukuthi onika baphi, njalo unika kuwaphi ama-ward bese ama-villages lapho. Hhayi, angaze ngizwe lo muntu okhuluma ngakho.
Unkosikazi Thokozile Dube okuwa-20 emzingwane uthi abaqedanga ukulima ngoba besebenzisa inkabi.
Sibili siyafuna ama-tractor okulimisa emasimini. Ngikhuluma nje khathesi asikwanisanga ukuthi siqede ukulima emasimini ngenxa yokuthi izulu liyakwanisa ukuthi lime kanye lihambe. Pho nxa silima ngenkabi sizathola ukuthi sizalima okwamalanga amalutshwane sokomile, kanti-ke nxa singathola ama-tractor.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi sesitezi phansi kwenduna uMathema uthi bekungaba kuhle ukuthi bathole uncedo lwamathalakitha, kodwa uthi okudanisayo ukuthi laloba lezi nhlelo zingafika kusuka kukhethwana ngezombangazwe.
Bekungaba yinto enhle kakhulu ukuthi lawo ma-tractor abuye azesiza abantu, ngoba iningi labantu bakithi bageda amasimu ngezandla, bathanga amakhuba ngezandla. Ngakho-ke ama-tractor siyawaswela kakhulu ekulimiseni.
Kona ngedlulileyo ele-Iran neleZimbabwe livumelane ukusebenzelana ndawonye kwezokulima. Ele-Iran lathembisa ukuphathisa leZimbabwe ngemitshina yesimanjemanje yokulimisa, imvundiso kanye nemithi yokubulala izibungu. Ekhuluma eseTehran kwele-Iran kuna ngedlulileyo, umphathintambo ogada lukahulumende lwezokulima kuleli, Mnumzana Enchas Masuka, uthi leZimbabwe lizathenga amathalakitha kwele-Iran azathuthukisa ezokulima kuleli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Namlela mshweshwe, namlela nampala kuwembula ngugama.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila ngokwenzakala emaphandleni. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sexoxalo, unkosikazi Lucy Hamatibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lona elancedisa kukhetho olwedluleyo likumanyano we-People's Rainbow Coalition eyakhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
Ibandla lethu sibili liyangena phakathi kukhetho. Umanyano vele sikhangelela ukuthi umanyano siwukhulise, ukhule ube lamabandla amaningi kudlula akade khona ngo-2018. kuyalungiswa, kuyakhulunywa, kuyaqoqwa, abantu bathe kwaqa, bafaka amakhanda ndawonye ukuthi babonisane ukuthi sizakuhambisa njani ukukhetho. Umanyano, hayi ukumanyana, thina we strongly believe as PDP ukuthi ukuhambisana labanye nokumanyana labanye kungaba yiyo indlela engasiphushisa. So hayi kuyaqoqwa, kuyalungiswa, akukabi clear ukuthi ngubani onjani oza kumangapi, kodwa konke lokho kuphakathi kwenkulumo esizenzayo lamanye amabandla amaningi.
Ungathini ngokuphatheka kwabesifazana kukhetho labakhokhela amabandla abo kumbe abaphatha izikhundla eziphezulu?
Vele indaba zezombangazwe zijwayele ukuhlupha kakhulu ebantwini besifazane. I-participation yabomama yindaba esiphatheke ngayo kakhulu nsuku zonke phakathi kwe-politics kwelakithi lapha. Asingeke sahlala siziyenga sizitshela amanga ukuthi omama bayenelisa ukuthi labo bame mpo njengokuma okwenziwa ngabantu besilisa. Sivele sile disadvantage ezintweni lezi. I-election khona ngokwayo i-exercise efuna imali. And ungakhangela economically, womama sisasalele muva kakhulu ngendaba zokutholakala kwemali yokusebenzisa nxa abantu bekhankasa. Njalo kungaba lodlakela, hayi omama bayabuyela emuva. And okunye okuningi kakhulu esihlala sikukhuluma siphakathi kwenhlanganiso ezizama ukuncedisa omama kwezepolitika esingathi ngama-organization azama ukuthi empower omama phakathi kuzancedisa, kodwa kukhanya ngazathi ispidi sakhona sislow, kuvele kunzima. Kodwa ukuyekela, hayi ayisiyo answer. Abantu bayabo lokho bezama, behamba kancane kancane, sizaze sifike lapho esiza khona ukufika ku-50-50. Ngoba kathesi 50-50 khona ku-constitution, ibhaliwe esibili ngamabala, kodwa practically, hayi kusaselomango.
Amanye amabandla athi awavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo, abanye njalo bathi bayahlukuluzwa. Lina liyahlangana lakho konke lokhu yini?
Mina angikuboni ukuthi amathuba ayafanana awukukhankasa. Uyabuza ukuthi mithina siyahlangana lakho yini okodlakela. Omunye lamunye ule strategy yakhe. So esingeke sakuveza emoyeni ukuthi thina sihamba sinyenya, sihamba nje quietly sikhuluma labantu sibone ukuthi njengoba umumo unje singakusebenza njani. Yikho kuphele ngingakutsho, kodwa i-playing field yayikho level.
Leyobekuyingxoxo nonkosikazi Lucia Matubenga, umkhokheli webandla le-PDP lona elancedisa lokumanyana we-People's Rights for Coalition ngokhetho oludluleyo owakhokhelwa nonkosikazi Joyce Mashuru. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Olandelayo nguChris Gande, ulandela ngohlelo lwakhe esilubiza sisithi liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngali chona njani izulukandaba. Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mike Chuma, isakhamuzi semakurukuzi eBinga. Sikhangela udaba lwezilwane ezithiwa sezidle izifuyo njalo izakhamizi sezisesabela ukuthi impilo zabo zisengozini.
okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga baba Gande, ningabe lichona njalo.
Ungasitshela ukuthi udubo elilulalo lolu luhamba njani? Abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi.
Hayi ngiyabonga umbuzo wakho Gande. Izilwane lezi kuyizilwane lezi ziyasi ziyahlukuluza into esifana lezifuyo khona ngale elokuzeni emakolobusi. Imakolobusi iseduzani le lokuzeni. Le mzolo ungafika lapha nejojoloji ke nje unjengani emzola. Ufikela lapho udlule emakolobusi. Uye emakolobusi. Ilapho kugalana khona ibhinga. Yeah, izilwane leziyana ziyahlukuluza kakhulu ngoba izinkomo sekudliwe bhosebhose ezintathu mbe eziyi-4 ezinye nje zingaveke zihambe ziye emandlelweni ziyakhwaywa maybe sho ukuthi iyabe ibalekile ezinye njalo abantu vele abaziboni.
Abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi.
Abantu kwamanje abekho abasake balunywa izilwane lezi baba Gandhi. Nje ukuthi abantu baphilele evalweni njengoba uyabukwazi ukuthi into edla abantu isidla konke lenyamazana. So abantu babephilele evalweni abasakwanisi ukuhamba imimango emide kumbe ukuhamba nje beganule iganga kumbe ukwelusa usegangeni khona ligatshana ngoba sesingadla nawe leso silwane.
Izilwane zonezi esezihluphile ziningi kakhulu yini kumbe nezilutshwana esiyasiza ukuthi ziyaba sezixhwalile?
Kukhanya njengani lezi ezihluphayo lezi zilutshwana kwazi ukuthi zingaba zezingaki kahle kahle kwinumber yazo ukuthi zingaka zazo kodwa ungathi ngezilutshwana nje eziyabe kumbe zafohla kumbe sezixhwalile akwazi ukuthi ngezinjani.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi sibonga usizo lwakho baba Gandhi, sibonge labalaleli abalale Studio 7.
Lo bekungumnumzana Mike Thuma isizalwane sebhinga ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye lilani.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siziphethe ngohlelo wabaculi bethu namhla sihamba lo Maskandi uKiss Before, igama lakhe lokuzalwa nguKelvin Moyo, umculi lo udabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi kwaze kwabiza ukuthandana nawe. Untunkamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Sulugala maloa mizobu ya maneda.
Salibonani. Ngingelele kubo bonke abantu abamamele Studio 7. Kusho ukuthi uKelvin lo wakamoyo obingelelayo okunguye uKiss Before. Mina ngibuya ePlumtree komahlambuthi. Isigaba sakithi kusempugwi. UKiss Before ufike emculweni ngonyaka ka-2019 bengisasebenzisana nomunye umfowethu waseCholocho oneqembu lakhe elithi uqeda umsimbi. Kube sokuthi ngo-2019 ngakhipha isingle track eyayithi usefikile. Ngabe ngakhipha njalo ke isingle track yami ethi uCrush yami. Kutheke ngo-2022 mase ngibuya ngikhipha njalo EP yami nesihloko esithi kwaze kwabizwa ukuthandana nawe, inengoma eziwu-6 ngaphakathi.
Hallelujah, 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 let's go.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngikhona laphana ku Facebook ngiluchief before moyo ubese ukuthi ke image likhona laphana elithi chief before AS na ku Instagram ngikhona njalo laphana ngiluchief before M na ku TikTok ngikhona ngiluchief before moyo 01 kubese ukuthi ku Twitter ngikhona ngiluchief before moyo. Inamba zami engitholakala kuzo 0786428193 ngokuhlala ngiseGoli endaweni yase Cosmos City lapho engisebenza khona encanca khona amatoho.
Yiwapi amazwi owachiyela abalandeli?
Ngiyacela kakhulu, ngiyakugqugquzela njalo ukuthi mabasupport ngendlela efanele, bewuthenga umculo wethu, bewuthenga ama original, bahambe bethenga ama phone call ngama pirate ngoba leyo nto le iyasilimaza ngenye imini. Ngeke uze uthande uze kutho iqhawe lakho alisakwazi ukukhipha ngenxa yokuthi alisena mali mhlawumbe yokungena e-studio noma mhlawumbe kanjani ngoba uyithanda kanjani uyithengela amafoni konke.
Awu suka madoda, siyabonga Ntunganili, namhla usiphathele ijaha elilesipho kakhulu elidabuka kwamadlambuzi uCalvin Moyo kumbe uKiss Before. Singake sihlukane isihlobo nansi njalo inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitsha imvumo yokuqhuba amarali endaweni ezithiyeneyo elizweni. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho sabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Okwanamhla sesidliwe isikhathi izulu kandaba olivalelisayo ngise-Washington DC ngumagumede uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.